zita ndikudzo naye. Brrr. Ndauya mukoma, ndaona ndatoma, ndagara ndaema, ndichiri kufema, andireve nema, ndakunyatsa zuma, ndazuma. Hakuna zuva risingasvike, hakuna zuva rinobuda risingadoke, changu ndechekuvhura pasingavhurike, handitsauke nzira handirasike. Hakuna zuva risingasvike, hakuna zuva rinobuda risingadoke, changu ndechekuvhura pasingavhurike. Ndoda kutenda ndaonara nasi, ndirimbo muresi ndinirimwe hosi, musango musango handivhunduke losi, sikiri racho rekunanganisa pasosi. Handizi kutyara mukangireti, nerimwe zuva ndichadhonza semagnet, kukundikana kuriko haisi sikireti, mizi haifanani nendakaonera zveti. Hakuna zuva risingasvike, hakuna zuva rinobuda risingadoke, changu ndechekuvhura pasingavhurike, handitsauke nzira handirasike. Hakuna zuva risingasvike, hakuna zuva rinobuda risingadoke, changu ndechekuvhura pasingavhurike, handitsauke nzira handirasike. Kune zuva rekuchema, zuva rekufara, zuva rekuenda, zuva rekusara, zuva rekupusa, zuva rekumbara, zuva rekuvhura kune zuva rekuvhara. Kana uri kuchema, chema netariro, kana uri kuvhara zuva ndiroro, kuti umbururuke vhura mapapiro, satese chipota nemadziro. Usavarairwe, usavarairwe, ndakavaudza kare kuti hatinyeperwe. Usavarairwe, usavarairwe, handigone hasha dzegurwe. Hakuna zuva risingasvike, hakuna zuva rinobuda risingadoke, changu ndechekuvhura pasingavhurike, handitsauke nzira handirasike. Hakuna zuva risingasvike, hakuna zuva rinobuda risingadoke, changu ndechekuvhura pasingavhurike, handitsauke. Ndauya muko, ndaona ndadhoma, ndagara ndaema, ndichiri kufema, handireve nema, ndakunyatsa zuma, ndazuma. Ndauya tindo, ndauya tapiwa, ndauya taru, ndauya zveshu, ndauya tafara, ndauya tanaka, ndauya ranga, ndauya chipedza. Ndinoda kutenda ndaona ranhasi, ndirimbo murezi ndinirimwe hosi, musango musango wandivhunduke losi, sikiri racho rekunanganisa pasosi. Ndaramba kutyara mukongireti, mamwe mazuva ndinodhonza semagineti, kukundikana kuriko haisi sikireti, nemizi yayo. Mazwa.